Kune kampani inonzi Geo Global ndo iri kuyakauya nemapepa from the Ministry of Mines ichida kuzoita prospecting kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti mumaconsultations ayo ayaiita pane mastakeholders anofanira kunge aripo. Pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru vachiendeswa kugokwe vachiendeswa kupi zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mhomwe, zviri kufamba sei?
Right, ine handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo reruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge kuministry of mines vachitodzika vakadaro. Panotoitwa consultation kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeo Global aida kuimpersonata as the trust chairperson, because pavakauya vanhu ava takavabvunza kuti what will be the benefit yeward, because munenge muchiremita mari kugovernment moremita kumopawo mutero kucouncil koisisu secommunity chichati munotipa. Vakatipa zvinhu zvina zvinova izvo kuti vaiti ivo hativake komboni vanhu vedu vachange vachibva muwadhi muno, 2 manational events vanenge vachitibatsira, 3 vachange vachitibatsira nekugadzira maroads edu, 4 vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda tsotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya raakunyepera vanhu kuti vanzi varida kudzingwa from Dombo Shaa.